Kune zviri zvakatowandei zviri kuita kuti vamwe vanhu varege mabasa, vamwe vanhu varege kutsvaga mabasa. Chiombeombe chiri kunyanya kuitika ndicho chenyaya yeCovid yakauya namashandiro matsva ariko muAmerica muno. Ndofunga pasi rose vari kuzamawo kuita mashandiro okuti shandai kumba, kana kuti mamwe mazuva mauya kubasa, mamwe mazuva moshandira kumba. Zvinhu zvakanakira nokushatira vamwe vashandi izvozvo. Pana vamwe vanoti ini zvokuchaenda kubasa kunosongana navamwe ikoko, ndakamboshanda mwedzi yapfuura ndiri pamakombiyuta ipapa ndiri kumba kwangu, handichadi izvozvo. Vobva vamanikidzwa kudzokera kubasa. Vamwe vanoti kana vachizodzoka kubasa, chidzokai kubasa ike zvirei zvasimose mofanira kunge mabayiwa majekiseni eCovid. Vamwe vari kuzviramba izvozvo, zviri randichirega zvangu kubasa iroro. Kozoitawo vamwe vanotiwa ini zvokushandira kumba ndobitirirwa kugara mumba, ndo mwandinovata, ndo mune mhuri yangu, ndofema kukupinda achida kuenda kubasa kunogara kumahofisi, asi kambani yangu haichadi kuti tiuye kubasa. Vobva voramo vobudawo mabasa zvichingoita zvakadaro. Saka zvinhu zvakati wandei zviri kuitika muCovid inoi inowisa zvakawanda. Ke zvino tinoziva kuti neumwe yatingati strength yekodi ikuyei, vamwe vakusha kuenda kumabasa iko. Kwasa zvichiuyai kumabasa takagadzirira kuitira kuti musabatwa Covid ikoko, asi kuti vamwe vanofunga kuti totogara mazuva rose ndakapfeka mask ikoko, basa racho gangiriki zvangu.
Vanorarama sei vanhu vari kuramba mabasa ava uyezve vari kurega mabasa?
Munyika yeAmerica mune zvakati wandei zvinoigona kuti vanhu vakwanise kurarama vasina mabasa, atinoti magovernment benefits aya yatinoziva kuti pane chirongwa ike zvino chokupa mwana umwe nomumwe, vabereki vake vanenge vachipiwa $250 pamwedzi woga woga. Chinofanira kunge chiri kupera pakupera kwegore rinoera, asi kuno urongwa hwekuti chipfuurire mberi zvekare. Zvekare vamwe vari kuramba vanorarama nemari dzavanenge vakasevha nechekare, nokuti munhu unenge akasevhawo mari dzake. Kwozoitawo zvimwe zvirongwa zvinokurudzirwa namakambani nehurumende chinonzi 401k. Saka vamwewo vanorarama nokukwereta mari zvichingoderwa. Vanorarama una mapart-time job okuti apa wambosevenza worega zvake, asi kuna magovernment departments akati wandei anogona kugama vanhu vaya vaya vanenge vachimboti ndiri kutsvaka basa nhasi, vachingonyepera hurumende ruzhinji rwacho.
Ko iwo mamiriro ezve mabhizimisi kana kuti zveupfumi hwenyika akamira sei muno muAmerica?
Mamiriro oupfumi hwenyika anenge ari kutatarika achizama kubuda muCovid sezvinoita sezviri kuitawo dzimwe nyika, asi kune zvakawanda zviri kuvhiringa kusumuka kuupfumi hwemuAmerica sokusumuka kwakunofanira kuita nokuda kweCovid inomboti apa yauya apa yambodzakira. Zvakare tiri kuona kuti kufamba kuri kuita zvinhu zvinopinda muAmerica zvatengwa kune dzimwe nyika dzakaita sana China kugara kudana Africa uku hazvisi kunatso kufamba zvakanaka. Tinoona kuti mazvikepe zvakambozara kumapotsuku, hazvisi kukwanisa kuti zvifambise zvinhu. Vanhu vari madhiraivha ari kushayikwa zvekare, anokwanisa kudhiraivha manguruva achoni. Saka ikonomi iri kuzama nopainokwanisa napo kuona kuti yosumuka sei nechirwere cheCovid chadai kupambira. Asi tinoona kuti mberi uko kwakati jekei, nokuti vanhu vaakuita sokuti vaakuziva kurarama nokushanda mukati meCovid iripo yakaita sezvino. Ndo Covid icharamba ichingovapo, ichingochinja ichingobayiwa icharamba. Saka hurumende yeAmerica yakati ngatichirarama neCovid ichingovapo, asi tichizvidzivirira kuti tisimudze upfumi hwedu.
Ko vanhu vanofungei nemamiriro akaita nyaya yezveupfumi ichi?
Vanhu vana mapato maviri. Pano vanofunga kuti upfumi huri kufamba nenzira kwayo, nokuti tiri kuona kuti kumastock market kuya uku kunodzarwa nokurimwa mari kuri kusumuka zvekare. Koitawo vamwe vanongoti ikonomi haisi kunatso kufamba zvakanaka, asi ndionatso kuti ruzhinji huri kuona kuti mabasa ariko, vamwe ari kusiyiwa navamwe vaya. Kusha hako kuvhunduka Covid, asi ruzhinji ruri kuona kuti ikonomi iri kufamba, nokuti paunofamba pese pese unoona mabhizinisi akanyora kuti todawo rubetsero rwavanhu vanoda kuzoshanda, vanhu ndo vari kushayikwa. Saka handioni kuti pakaita vanhu vanoshora kuti ufumi kwenyika kufamba za kanaka iwe mabasa hali kukudai kukana wakashora mabasa hali kukudai kune jimwe nyika kwa hada sezi pao kusina mabasa kwa wanda tigazo oti chini saka rojiji kunga kukura saa kwa asu ufumi kwa Amerika kunenge kuruku sama kufamba kudarika jimwe nyika kwa wanda wanda chaizo mkofiti muno.